manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 8, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mamwe makurukota emuSouth Africa anoita musangano nevagari vekuDeep Slot muJohannesburg wekuedza kuunza runyararo zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe nezvizvarwa zvenyika iyi. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira oshora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly wekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Muri yevaimbo yemutungamiri wenyika mushakabvu vaRobert Mugabe inoti inotsigira kupinda kwemwanakomana wavo mukuru Robert Jr. munyaya dzezvematongerwo enyika. Vateveri vemutambo weragbi vatarisana nemachikichoro emitambo panguva iyo munhabvu Dynamos iri munzira kuenda kumaruva emhondorongezi. Indiwe mume emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makurukota ehurumende yeSouth Africa pamwe nemapurisa nhasi vaita musangano nevagari vemumusha weDeep Slot muJohannesburg muSouth Africa makare zvichitevera kufa kwechizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati. Avakapondwa ndokupiswa nezvizvarwa zveSouth Africa zviri kupomera zvizvarwa zvekune dzimwe nyika nyaya dzekupara mhosva munzvimbo iyi. Mumusangano uyu uyo wanga uine ukasha vagari vari zvizvarwa zveSouth Africa vanonzi vakurudzira kuti zvizvarwa zvese zvekune dzimwe nyika zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zvibude mumusha uyu vachiti zviri kupara mhosva dzakasiyana-siyana dzinosanganisira dzekuponda. Makurukota apinda mumusangano uyu anosanganisira gurukota rezvemapurisa muSouth Africa waBeki Cele, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi, pamwe nemutungamiri wedunhu reGauteng vaDavid Makura. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira emunyika nhasi ashora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly wekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Kunyange hazvo Zimbabwe yakavhota ichipikisa danho iri, Russia yakadzingwa zvakadaro mushure mekunge nyika makumi mapfumbamwe nenhatu dzavhota dzichitsigira danho iri. Nyika makumi mashanu nesere hadzina kuvhota uye makumi maviri neina kusanganisira Zimbabwe neChina dzakavhota dzichipikisa danho iri. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe ndiyo yega musadik yakapikisa kudzingwa kweRussia, uye izvi hazvina kufadza mapato anopikisa ayo anoti zvinoratidza kuti hurumende haikoshese kodzero dzevanhu. Mutauri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti vaitarisira kuti Zimbabwe yaifanira kuvhota zvinoratidza kuti inokoshesa kodzero dzevanhu.
Zvinoratidza kuti isusu senyika hurumende yedu haikoshese nyaya dzehuman rights. In fact, hatisi kufara zvamuchose nokuti zvinonyatsokuenderana nezvatinotaura zuva nezuva kuti ZANU-PF ndeyekumbunyikidza vanhu, ndeyekuviolata human rights nguva dzose.
Vati maitiro ehurumende anoratidza kuti haikoshesi kodzero dzevanhu, uye ndosaka vanhu vachifanira kuvhotera shanduko muna 2023. Mutungamiri webato reDemocratic Party Dr. Uraya Zembe zvakare vachiongorora zvematongerwo enyika vanoti Zimbabwe yabviswa chimiro nemavhotero akaita hurumende kuUnited Nations General Assembly nezuro.
Zvinokatikamadza nekuti chinhu chinosoresa nyika yedu nokusoresa tose vanhu vomuZimbabwe. Fanika vanhu vasina fungwa netsitsi dzekuziva kuti zvinhu zvine zvichiitwa zvakashata pasi rino, zvinhu zvisinenge zvichifanirwa kuti zvinzi zvakashata zvimhurwe.
Sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira pasi pecrisis in Zimbabwe Coalition, vapita Mutasa, vanoti havana kushamisika nedanho rakatorwa neZimbabwe nekuti nyika dzakaita seRussia nechina ndidzo dzinoitsigira kana yapinda parumananzombe. Vanotiwo zvakaitwa neZimbabwe ndezvimwe zvinoratidza kuti hurumende haisi kurevesa kana ichiti inoda kudyidzana nenyika dzepasi rese.
Isu kuona kwedu ndekwekuti hakuna zvazvinochinja. Hurumende yeZimbabwe haina kumbobvira yaisa mwoyo wayo wose kuti itange kutaurirana nedzimwe nyika uye kuti itange kubatana nedzimwe nyika, nemhaka yekuti iyo pachezvayo haina tarisiro yekuti ingasiya humbimbindoga kana hudzvanyiriri hwainoita kuvagari vemunyika ino kuti iyo irambe iri pakutungamirira kana pakutonga.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vanoti Zimbabwe neRussia dzine ushamwari hwakasimba kubvira nguva yehondo uye zviri pachena kuti sei yakatsigira Russia.
Zimbabwe inenge ichiona kuti Russia yasvika pakaomesa, kungori Russia iri padarkest hour, darkest moment painenge yakuda ushamwari. Saka Zimbabwe iri kungoudza pasi rose kuti aiwa isu tichamira neRussia nekuti Russia iri pakaomesesa.
Mumwe mugari wemuHarare vaOwen Dliwayo vaudza Studio 7 kuti nyika dzemuAfrica neSADC dzisina kuvhota dziri kuita hunya kwese nekuti dzinoda kudya kuRussia nenyika dzekumavirira dzakaita seUnited States, Britain, France nedzimwe dzakavhota kudzinga Russia. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda kuAfrica University, Dr. Wellington Gadzikwa, vaudza Studio 7 kuti mavhotera akaita Zimbabwe anogona kuikanganisa sezvo iri kuda kugadzirisa ukama hwayo nenyika dzakaita seAmerica. Vatiwo Zimbabwe inogona kuomeserwa nenyika dzayakapikisana nadzo muvhoti yanezuro.
Zvinotipinza mune mataisiro ari mangwana takatarisa nenyika idzo nekuti nyika idzo dzizi dzana dziri kupikisana neRussia dzana NATO idzi hadzizeze kuranga vanhu vatingawirai navo semarangiro aziri kuita Russia. Saka isu tinogona kuzorangwawo manje neudiki hwedu tinogona kutoshapurwa tikachema zvisingaiti.
Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe yakatora danho iri nekuti hapana nyika ine kodzero yekudzinga vamwe musangano iri.
Saka Zimbabwe yakaramba zvaidiwa nemaworld commission.
Muna 2008 Russia neChina dzakamisa United Nations kutemera Zimbabwe zvirango pamusoro pekuita sarudzo dzine mhirizhonga pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Nyika dzakawanda muAfrica dzakatsigirwa neRussia neChina pahondo yadzo yerusununguko uye kusvika nhasi dzine ukama hwakasimba nenyika idzi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti izvi ndizvo zvakaita kuti nyika zhinji dzemuAfrica dzisavhota nezuro uyewo dzimwe dzakaita seZimbabwe, Algeria, Burundi neEthiopia dzitsigire Russia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe inoti inotsigira kupinda kwemwanakomana wavo mukuru Robert Jr. munyaya dzezvematongerwo enyika. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri wemhuri uye vari muzukuru wavamugabe Valiye Mugabe vanoti vanotsigira kupinda mune zvematongerwo enyika kwaRobert Jr. vachiti havana kubvira vamboita dambudziko nemusangano weZANU-PF asi nevanhu vakapidigura hurumende yavamugabe. Valiyo Mugabe vanoti kunyange vamugabe vakafa vakagumbukira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vakavatorera masimba nechisimba nyaya iyi yakapera nekufa kwavo vachiti zvakaitika zvakapera. Valiyo Mugabe vanoti bato reZANU-PF harisi remunhu nekudaro nhengo dzemhuri yavo dzinogonawo kupinda nekutora zvigaro mubato iri. Kutaura kwa waliyo Mugabe kunotevera kuenda kwakaita Robert Jr. kumusangano wezanu PF wakaitirwa kuchitungwiza apo vamunangagwa vaitsvagira rutsigiro nhengo dzavo pamberi pesarudzo dzemabyelection dzakaitwa musi wa26 Kurume. Mutauro webato rinopikisa reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vanoti kupinda kwevana vevatungamiri vezvematongerwo enyika mune zvematongerwo enyika kuri paviri. VaDube vanoti kupinda kwemwana wavamugabe munyaya dzezvematongerwo enyika kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuita sevaifarira vamugabe asi vari ivo vakavashungurudza kusvika vafa.
Asi mweri mwedivo unozoona kuti zvinongoitika kana vamwe vakushandisa vana ivavo kuti vange vachivhara vanhu kumeso sezvatakaona zvichiitika kuzaru PF kuti zvinozikanwa nemunhu wese kuti divi ravamunangagwa rela cost ndorakabvisa vamugabe mutongi asi vakuita sekuti vaiwirirana navamugabe kuburikidza nekuzogamuchira mhuri yavo ivo varivo vakavadzinga vakavashungurudza.
Patabvunza kuti ingawani vana vevaimbo vemutungamiri webato ravo vamorgan tsvangirai vakapiwa zvigaro. VaDube vanoti vana vavatsvangirai vakaita zvematongerwo enyika nekuda kwemhodzi yeshanduko yakadyarwa nababa vavo kwete zvekushandiswa.
Saka unotoona kuti vatsvangirai vakagona kudyara mhodzi pavana vavo yekushandira vanhu.
Mukuru wePlatform for Youth and the Community Development vaClarice Majuku vanoti nyaya dzekuti vana vevatungamiri venyika vapinde mune zvematongerwo enyika chinhu chinoitika zvakanyanya munyika dzemuAfrica vachiti zvakaitika kunyika dzakaita seKenya, Botswana, South Africa, Congo nedzimwe. VaMajuku vanoti chakakosha ndechekuti vana ava vane kodzero semunhu wese munyika kuita zvematongerwo enyika. Zvinonziwo mwana wavamunangagwa kuda kwase David ari kuda kupindawo munyaya dzezvematongerwo enyika. Mutauri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanofara kana vana vemagamba yehondo vachipinda mune zvematongerwo enyika kuchengetedza nhaka yavo.
Tinofara chaizvo, tinodakara nekufara kuti vana vemagamba yehondo yechimurenga chechipiri vakutera tsoka dzananaivavo nanababa vavo. Chinhu chakanaka nzira yekuti DNA yavo inoratidza kuti vanonakirwa nezvakaitwa nemadzimba avo nemadzimba yavo. Kufira kuvatswa kana kurarama vachiuya nyika yezimbabwe kusingabatiri nani.
Mune dzimwe nyika vatungamiri venyika pamwe nevamwe vanenge vari mumasimba mune zvematongerwo enyika vanopinza vana vavo mune zvematongerwo enyika senzira yekuchengetedza nayo upfumi hwavanenge vaunganidza kuitira kana vakazosiya masimba. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Dare reSenate remuAmerica rakavhota nezuro richitambira mutongi wematare amai Ketanji Brown Jackson semutongi wedare repamusoro-soro reSupreme Court, zvaita kuti vave mutongi wechidzimai wechitema wekutanga kupinda mudare iri munhoroondo yeAmerica. Muzvinafundo Chipo Dendere, vano vechizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa paWellesley College kuBoston, vanoti chiitiko ichi chinosimudzira vanhukadzi vechitema nevanasikana pasi rose uye chinofadza sezvo amai Brown Jackson vakavhoterwa nebato ravo zvichisanganisira bato rinopikisa remaRepublicans zvisati zvamboitika munyika yeAmerica. Muzvinafundo Dendere vanoti zvizhinji zvingadzidzwe nenyika dzemuAfrica pachiitiko ichi, kunyange hazvo dzimwe nyika pari zvino dzine madzimai ane mabasa epamusoro-soro asi mune dzimwe nyika vasiri kupiwa masimba anoenderana nezvigaro zvavanenge vapiwa. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvinafundo Dendere.
Kugadzwa kwaJudge Ketanji Brown, vanova ivo vava Associate Justice Ketanji Brown, kwafadza vanhu vazhinji nekuti ndivo munhukadzi wekutanga kunominate kwa kudomwa zita ravo kunzi ripindewo pane vari kusarudzwa kuSupreme Court. Vakazovawo munhukadzi wekutanga kuvoterwa chimwe chakanyanyisa kufadza ndechekuti pane vavavhotera vawana mavotes kubva kumademocrats ose pamwe chete nemarepublicans matatu mumakora apfuura yakazhinji vanhu vanga vachingodomwa nekuzosarudzwa nemunhu wekudivi rimwe chete.
Zvaitika izvi zvinobatsira sei kutsimudzira mabasa anobatwa nemudzimai wechitema pasi rose uye zvene mwanasikana?
Ndinoona kuti zviri kuramba zvichingovhura magoni mazhinji kuratidza vana kunyanya vedu vana vanhu vatema kuti vanogona kuvawo chero zvavangada kuva muno muAmerica. Nezuro takanyanyisa kufara tichiona Vice President Kamala Harris varivo vaipresida pavhoti yekusarudzwa kwa Associate Justice Ketanji Brown, vanhukadzi vaviri vechitema vakamirira nyika. Zvisati zvamboitika izvozvo, ndekekutanga mu300+ years dzekunge America iripo. Saka zvapa not just vana but even isu vanhu vakuru kuti munhu ukashanda nesimba ukaitawo zvakunofanirwa kuita, zvinhu zvaakuitawo zvichiita nani kuvanhukadzi, kunyanya vanhukadzi vechitema.
Tingaona zvaitika muno muAmerica zvichibatsira sei Africa, nyanya Zimbabwe?
Nyika dzekuAfrica zhinji pasarudzo yevanhukadzi dzanga dzichifambira mberi, asi chatinoona ndechekuti dzimwe nguva nyangwe vanhukadzi kana vachinge vapinda mumapositions aya havana power yakawanda. Saka chingadzidzwa nenyika dzedu nevamwe vanhu vari pasi rese ndechekuti kuti vanhukadzi vange vava nezvigaro hazvifanhi kungomirira ipapo chete, asi kuti zvigaro izvi ngazvive nesimba rekuti vanokwanisa kuchinja zvinhu, kunyanyisa kuti vaite kuti upenyu hwevanhu hureruke. Izvozvo ndo zvinenge zvakakosha kupfuura kuti munhu angonzi apinda pachigaro ichi.
Avanga vari muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura vari paWellesley College kuBoston muno muAmerica, naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vaviri vakafa necovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga kupinda munyika pazviuru zvishanu nemazana mana nemakumi mashanu nevashanu, kana kuti 5455. Vamwe makumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 67, vakawanikwa vaine denda iri, zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa naro kubva zvaratanga pazviuru mazana maviri nemakumi mana nezvitanhatu nemazana masere ane makumi manomwe, kana kuti 246,817. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga hwakadzikira kuenda pazviuru gumi nezviviri nemazana masere ane gumi nevatatu, kana kuti 12,813. Chirongwa chehurumende chekupinda mumisha inogara veruzhinji ichibaya vanhu nhomba yekudzivirira COVID-19 kana kuti blitz chakapera nemugovera svondo rapera, uye chechipiri chinotarisirwa kutanga musi wa2 Chivabvu chichipera musi wa15 Chivabvu. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika vatanhatu vakaurayiwa nezuro China muDemocratic Republic of Congo, zvichitevera kuputika kwakaitika mune rimwe bhawa riri mukamba yemauto iri kunze kweGoma, guta guru riri kumabvazuva kwenyika iyi. Chimwe chezviri kufungidzirwa kuti chingadai chakakonzera kuputika uku igrinedhi rinofungidzirwa kunze ringadai rakaputika setsaona. Paramende yemupakistani iri kusangana nemugovera kuti ivhote ichibvisa mutungamiri wehurumende vaImran Khan pachigaro, zvichireva kuti utungamiri hwavo hunenge hwadimurirwa panzira. Izvi zviri muchiziviso chaburitswa nehurumende nhasi chishanu. Dare repamusoro munyika iyi rakatonga nezuro China kuti vaKhan vanofanirwa kutarisana nevhoti yekuti voramba vari muhofisi here kana kuti kwete. Kudaro zvekupidzana nedzimwe nyika muAmerica, vaAntony Blinken vakati humhondi huri kuitika muUkraine hwagara huri hurongwa hweRussia kwenguva yose. VaBlinken vakataura mashoko aya nezuro China mushure memusangano wavakaita nemakurukota ezvekutyidzana nedzimwe nyika dziri mugungano reNATO neUkraine wakaitirwa muBrussels. Vamwe vagari mudunhu remashalaland west vanoti vari kurasikirwa zvikuru nemombe dzavo dziri kufa nezvirwere nekuda kwekushayikwa kwemishonga yekudhibhisa mombe idzi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzidhibhe zvichinzi hakuna mushonga. Vanotiwo kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe zvinoramba zviripo. Mumwe mugari wekumakonde vatichaona mudzonga vanoti kunyange mombe dzavo dzikadhibha zvikwekwe hazvisi kufa. Vanoti izvi zvinoreva kuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti unenge usisashande.
Tati pakudaro mushonga wacho zvikwekwe hazvisi kudini. Saka tikuti mushonga uri kuiswa mushoma kana kuti mushonga wacho unotori wiki zvachose. Mushonga wacho ndo usingazoshanda. Mushonga wari kutunzira ndo usingashanda.
Mumwe mugari wekwazvimba amai Josini Mutema vanoti mombe dzavo dzakambofa nekuda kwekusadhibha sezvo hurumende yaiti haina mushonga. Amai Mutema vanoti mushonga uri kuiswa mushure mekuwanikwa nehurumende hausi kuuraya zvikwekwe uye havasi kuziva kuti mishonga inofanirwa kuiswa yakawanda zvakadii pamvura yakawanda sei.
Ndazozivi manje kuti dhibhi racho raiiswa raienderana here nenhambu dzemombe dzaidhibha. Ndozvatisingazivi manje kuti mixture yacho yange yakamira sei. Hatizivi kuti yaifanira kupinda zvakadini uye yaiswa iyoyo kudhibha mombe ngani taita dambudziko iroro. Hatizivi.
Amai Mutema vanoti nguva dzakawanda vave kutopapfaidza mushonga mombe dzavo vega sezvo nguva dzakawanda dhibha risiri kuuraya zvikwekwe.
Plus tinototenga yokusprayer tega. Unenge wakusprayer zvako wega.
Mumwe murimi vaBison Kachere vanoti vakarasikirwa nemombe dzinosvika makumi maviri nesere. Vakachere vanoti nguva dzakawanda mombe dzavo hadzisi kudhibha zvakanaka mumakore maviri apfuura.
Tafira mombe 20 kwete mhuru kwete makalfu kanitaana zvekuende zvinotara mumbe that size that type hadzi nemastiv mamwe asandambosunga sataiswa jogana asingaise jogana ndiretiaki asingaise jog mombe aikura svika ndindikaona problem ndotengesa ndotomhaya kwekazuva ndinanefo ndotosova problem bati ndakafira mu 28 minus mhuru mhuru handiverengi kwausina dhibhe kwausina dhibhe tine planji panapa yekujambira iye pano pafamu tasina dhibhe mushonga tatinga wani.
Vakachere vanoti varimi vanofanirwa kuisa misoro pamwe chete kuitira kuti vatenge mishonga yedhibhi sezvo iri kushayikwa kwenguva yakareba kunyange vari kubhadhara mutero wemombe.
Aita gona semafamasi pachezvete vanodhibhisa padhibha iri tichipfungwa zvimwe chete tiiti kana kusina mushonga weunganidza mari yedu tira tonoudziwa type yemushonga inodhibha inoiswa mvura umu nemakejizi ane maritas ati emvura takuziva 12,000 litas ndodzopinda mupuranji medu of water toudziwa kuti makejizi mangani mushonga wakati ende unowanikwa pakati. Saka taingoti manje vanhu kuti tiwiriri ande titaure ethe same thing hazviite chabhoza handizivi kuti urombo kanti usafunga vanuita sei japo zimwe munhu anenge ane mombe 1 ofunga kuti iye haana basa ii ndine 20 dzangu idzi ofunga kuti iye ndiani problem chete.
Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwakanaka kwezvipfuwo mudunhu remashonaland west Dr. Tokozani Musuwela varamba kutaura nezvekuti mombe ngani dzakafa mudunhu gore rino nerakapera uye kuti sei mishonga yavanopa vadhibhis ichinzi haisi kushanda vachiti vanotaura nevatore venhau vehurumende chete.
Kune last time mona yetigo vakatiita mugame president nezvdc zvasvina zvdc nerauri.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubazi rezvekurima sezvo gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vanga vasingabatike panharembozha yavo. Zimbabwe ine mushandira pamwe nesangano reEuropean Union iro rakaisa mari inoita mamiriyoni makumi mana emapounds muhomwe yeFood and Agriculture Organization yekurwisa zvikwekwe muZimbabwe pasi pechirongwa cheNational Tick-Borne Disease Control Strategy. Chirongwa ichi chakatanga muna 2019 uye chaitarisirwa kupera mwedzi wapera. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuEuropean Union kanawo kuhurumende kuti chirongwa ichi chave papi sezvo zvikwekwe zviri kuenderera mberi zvichinetsa munyika. Mumwaka wekurima muna 2020 sangano reFood and Agriculture Organization rinoti Zimbabwe yakarasikirwa nemombe dzinodarika zviuru makumi mashanu kuburikidza nezvirwere zvinokonzerwa nezvikwekwe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Nhau dzemitambo. Vateveri vemutambo weragbi vakatarisana nemachikichore emitambo panguva iyo munhabvu Dynamos iri munzira kuenda kumaruwa emhondorongezi. Michael Kariati anotipa zvizere pamusoro pemitambo iyi.
Zvekwata zviviri zvenyika zvemutambo werugby zvichange zviri munhandare mangwana kuedza kusimudzira mureza wenyika mumitambo neve kune dzimwe nyika. Chikwata cheZimbabwe icho chiri kudaidzwa kunzi maGhost Sharks chiri kupinda munhandare kusangana neDown Touch Griffons iyo iri kutungamira makwikwi ari kuitwa eCurry Cup aya. Chikwata ichi icho chiri kutungamirwa naHilton Mudariki chinofarira kukunda mumutambo uyu kuti tisanyanyosaririra mugungano remakundano aya mushure mekurohwa 34-10 neBlack Lion yekuGeorgia mumutambo wacho wekutanga. Pamusoro paMudariki, murairidzi weMagoshats Brandon Dawson achange acharisira zvidavado kubva kuna Russell Dina, Kyle Galloway, Daryl Makwasha, Godwin Mangenje, Gabriel Sipapate na Tyran Fagan. Mutambo neDown Touch Griffons uyu wauya zvekare panguva iyo chimwe chikwata cheZimbabwe chevatambi vanomwe cheMacheaters chere muHarare Sports Club mumakundano eZambezi Challenge neBotswana neZambia. Totarisa mutambo wenhabvu. Murairidzi mutsva weNgezi Platinum Stars Benjamin Mwariwaru atarisana nemutambo mukokoto apo madamburo mangwana ere kusangana neDynamos muBaobab Stadium. Dynamos haisati yamborova Ngezi muBaobab Stadium kubvira muna 2016 apo madamburo yakapinda muPremier Soccer League. Asi mungorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanoti dzimba reyanhasi iyi iyo iri kuchairwa nevatambi Bill Antonio na Emmanuel Paga yakasiyana nemadhimbare emakore apfuura.
Vatambi vanavo endi aiwa gore rino iri ndo timu yekutarisa vanenge vachatotora yongo.
Munhandare yeNational Sports Stadium muHarare mune mumwe mutambo mukukutu pakati petrai engo iyo iri pachinzvimbo chechitatu neHerentals iyo iri pachinhano chechisere. Chicken Inn iyo iri kutungamira gungano reCastle Lager PSL iri kutarisirwa kutora mapoints ese matatu apo iri kushanya kugweru kunosangana neHwahwa. Muteveri weCapes United vaPhilip Regede vanoti hapana chavari kutya pamutambo wavo neYadha neSvondo muNational Sports Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitika muSouth Africa kuzvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika zvichitevera kupondwa kwechimwe chizvarwa cheZimbabwe kuDeep Slot uyewo zviri kuitika muUkraine. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mamwe makurukota emuSouth Africa anoita musangano nevagari vekuDeep Slot wekuedza kuunza runyararo zvichitevera kupondwa kwechizvarwa cheZimbabwe nezvizvarwa zvenyika iyi. Mapato anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira voshora hurumende nekutsigira kwayakaita Russia pavhoti yakaitwa nezuro pamusangano weUnited Nations General Assembly yekudzinga Russia musangano reUnited Nations Human Rights Council nekuda kwekuponda nekutyora kodzero dzevanhu muUkraine. Vateveri vemutambo werugby votarisana nemachikichori emitambo panguva iyo munhabvu Dynamos iri munzira kuenda kumaruwa eMhondorongezi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.vovshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. We'll be right back.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 Mabasa 2022 ngu Francis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya Deep Slot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke isimo nje ngimisisho asihlanga yeah
iziphatha amandla zikahulumende weSouth Africa ezigugela umphathi Njamboka njalo indaba zamapolisa umnumzana Bheki Cele namhlanje ziqhube umhlangano lezakamizi zelokishini leDeep Slot eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Mayamsola kakhulu uhulumende weZimbabwe ngokuvota ephikisa inyathela lokuxotshwa kweRussia kukhansile ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele Ukraine.
Abaculi abangi-inspirayo labana esihlala sonke sikhule sonke sincedisane ngemibono siqinisane abaculi abangancindezelananiyo so abaculi abangi-inspirayo ngabantu esibona ngaso linye
kule viki kuhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo o-jazz uThandi Dlana yena ocula ekobulawayo zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kunomsakazo. Iziphatha amandla zikahulumende weSouth Africa ezigoqela umphathi Ntamboka njalo indaba zamapolisa umnumzana Bheki Cele lamhlanje ziqhube umhlangano lezakamizi zelokishini leDeep Slot eJohannesburg kulandela ukubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe umnumzana Elvis Nyathi kuthangi ntambama uThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kweleSouth Africa.
Ekhuluma lezakhamizi ngemva komhlangano umphathi Ntambogaja lwendaba zamapholisa umnumzana uBheki Cele uthe usebuyise ezinye imota zamapholisa ezedlula ichumi kuleli lokitshi kanye lamapholisa edlula ikhulu. Uthe amapholisa azangena indlu ngendlu edinga bephula umthetho labaselizweni ngokungekho emthethweni.
Siyawakhuza amaphoyisa kodwa siwatshela futhi ukuthi angayeki mayekusola ukuthi akwazi ukubuza bese kuba sezandleni zakho ukuverify ukuthi unawo yini ama-documents. Amaphoyisa azokunika ithuba zakuswara adiveza ama-documents. Mangawavezeke ama-documents inkinga-ke leyo.
Ngesikhathi umhlangano uqhubeka umphathi Ntambogaja lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi ubhule umkhulu umlilo ngesikhathi izizalwane zakwele South Africa zifuna ukuhlasela isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi laye obengene kulo umhlangano. Umnumzana Mtswaledi uthi kudingeke ukuthi uMkhwananzi afihlwe emoteni yamapholisa ukuze aphume ephephile. Isizalwane sakwele South Africa umnumzana Thabang Mulife uveze inzondo enkulu abalayo ngezizalwane zakwamanye amazwe ikakhulu abeZimbabwe.
Zimbabweans are chiefs. Zimbabweans are entering our houses. Zimbabweans are roaming around Deep Slot as they please. We want Zimbabweans to leave. That is what I'm saying. That is what I'm saying. They must leave.
Lobanje zakhamizi ezingenela umhlangano sithi ziyasuthiseka ngendlela abaphathi ntambo abathembise ngayo eza kwamanye amazwe zona zithi zisele zilokwesaba kakhulu. Ezinye zezinto ezivunyelweyo kulomhlangano yikuthi amapolisa azangena indlu ngendlu edinga izigangi labaselizweni ngokungekho emthethweni. Kuvunyelwene futhi ukuthi izakhamizi ezipha abaselizweni ngokungekho emthethweni indawo yokuhlala lazo uzafuze zibotshwe. Inkosi yakwamthwakazi uBulelani kaMzilikazi laye obekhona kulomhlangano uthi isimo seDeep Slot sibi kakhulu kuzalwane zakwamanye amazwe.
Inzima indaba. Isimo sibi kakhulu lapho sikhoya Deep Slot insizwe yakanyathi engenele emzini wayo yashaya ngabantu bayibulala bayishisa futhi kodwa ke simo nje ngemisisho asihlanga yeah
kusukela o2008 ele South Africa lihlaselwe ludlakela lokubandlululana ngobuzwe olwezenophobia kubangwe umsebenzi phakathi kwabakwamanye amazwe lezalwane zakwele South Africa iningi lezalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa ngabe Zimbabwe ababalekela ukuwa komnotho elizweni selokhu kuqalela unyaka sekunamaqembu ahamba ezingela bokuza efuna baphume emsebenzini babuyele kubo osekubangele ukuthi abanye bagcine bebaleka lapho abahlala khona besiyacatsha enkambeni zamapholisa usenjalo imuli kanyati ithi inkosikazi wakhe uNomsa Chuma usesusiwe Deep Sloot wahlala kwelinye lokuthi lapho bacabangela ukuthi uphephile khona imuli ithi izahlangana ngempela viki ihlela ngokuyangcwatshwa kwakhe ekhaya kanti kamapholisa athi akekho sebotshiwe ngalesihlakalo mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo
Amabandla aphikisayo ezombusazwe aweZimbabwe labalwela amalungelo oluntu bayamsola kakhulu uhulumende ngokuvota ephikisa inyathelo lokuxotshwa kweRussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele-Ukraine kanye lokubulala abantu mahlayana abangahlomanga. Ele Zimbabwe yilo lodwa ilizwe langezansi eSwazi le-Afrika kuSADC elivote lisekela eleRussia ngoba amanye amazwe aweSADC ekhethe ukungavoti esekela loba ukungasekeli. Lanxa ele Zimbabwe kuyilo lodwa elivote liphisa inyathela leli, iRussia icine ixoshwa ngemva kokuba amazwe omhlaba angamashumi edlula 9-1, 93 evote esekela. Amazwe angamashumi phosa ayisithupha 58 abikwa ekhethe ukungavoti. Avote engasekeli ukuxotshwa kweRussia abe ngamashumi amabili lane 24. Aguqela ele Zimbabwe lele China. Iningi lamabandla aphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu eZimbabwe ziveze ukungajabuleli inyathelo lokuvota kukahulumende engasekeli inyathela le-United Nations Human Rights Council lokuxotsha eleRussia. Ukuba lilunga lisithi kuveza sobala ukubana uhulumende weZimbabwe akaqhakathekisi ukulondolozwa kwelungelo loluntu. Ngomnyaka 2008 eleRussia leChina aphikisa ukwethulelwa kweZimbabwe izijeziso zenotho ngamazwe awahlanganiswa emanyana wamazwe omhlaba o-United Nations ngemva kokuqhutshwa kokhetho olwaluloludlakela olwethusayo. Abaningi ngaleso sikhathi lapho okwabulawa khona abantu abaningi kwanyamalala abanye. Le mpumela yokhetho yaqeda inyanga yonke ingaphumanga. Yathi isiphuma kwatholakala ukubana ibandla leZANU-PF lalinqotshiwe ngesilinganiso esincane kwakhokhelela ekuphindweni kwalolu khetho i-runoff. Ingcwethi ezicubungula izombusazwe zithi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ancediswa ngeleRussia leleChina empini yawo yenkululeko. Embusweni wabamhlophe ababethumbela omazwe okuyikho kubangele ukuthi iningi lawo likhethe ukungavoti lingasekeli icele kodwa amanye aphuma mgceke avota esekela eleRussia anjengeZimbabwe, Algeria, Burundi, Ethiopia. Abalisi baseZimbabwe bakhala ngokubandlululwa ekuphiweni umsebenzi wokubala abantu phansi kohlelo olwe-census oluzaqutshwa ekupheleni kwayo nale inyanga. Eminyakeni edluleyo ababalisi bebeqhatshwa luhlangothi olwe-Zimstats ukubala abantu kungakhathalekile lokuthi bale minyaka emingaki yokuzalwa kodwa lo nyaka loluhlangothi lubikwa lukhethe ababalisi abasakhulayo abangaphansi kweminyaka engamashumi amane lahlanu. Kulabantu abazinkulungwane ezingamashumi amane 40,000 abaqhatshwe yilolu hlangothi njalo babikwa sebeqalisile ukufundela umsebenzi lanxa iZimstats libikwa ilokhu idinga abanye. Iphephandaba eleNewsday libika ukubana ibandla leZANU-PF likhanya selifake abasakhulayo bebandla leli ukuba benzele umsebenzi ngenhloso yokuphuma lamanani abantu azakwenza ukuba uhlelo lokwaba izigaba zokuvotela i-delimitation yabele izigaba lezi kusetshenziswa amanani angaqondanga kodwa azakwenza kube lula kubandla leli
kukhetho. Abantu bazavalwa kusukela mhla ka 21 yonale inyanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxela umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eZimta, uMnumzana Richard Kundane, ngalolu daba.
Nxa sokunjalo ke sina lapha kuma Zimbabwe Teachers Association esibamelelayo ababalisi nabantu abadala abephezu kwe-45 nama-50 years banye seba-approach i-return. So bayabuza ukuthi kanti sokutheni eminyakeni sibe sisebenza kuhle antsho ukungena kwi-census umsebenzi siqeda ukusebenza phelulu zathola la kuyinzuzo encane. So yiyo imali encedayo ababalisi ukuthi iyabamotivetha layo iba-encourage ukuthi bahlale emsebenzini wokubalisi ngoba imali ezinjalo ezenational umuntu wonke layo uyazi. So kulo mbuzo lapho ukuthi kanti kuke kwabe le research yini etshengisayo ukuthi abantu abadala kabakwanisi ukuthi bawuyenze. Nxa ikhona ngathi sifuna ukuyibona ukuthi itshona. Kanti nxa kulo hlupho lokuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa umsebenzi kuke kwayenzwa yini i-medical examination yangkhona. Kule fitness test yini eyenziweyo ukuthi itshengise ukuthi abantu abadala kabasoze bakwanisa lowo umsebenzi. So thina sithi hayi, asifuni bandlululo. Into yokukhethwa ukuthi umuntu ahambe emsebenzini kufanele ukuthi kusetshenziswe into ye-professionalism. Umuntu wonke ongumbalisi uyakwanisa ukuthi ahambe ayewuthatha lowo msebenzi awuyenze kuhle. So kumele ukuthi ipolisi leyo bayilungise bakhiphe lokho abafuna ukuthi bakufake. Angazi ukuthi okubekileyo khona kungumbani. Eminyakeni yonke edlulileyo ababalisi bonke abakwanisayo bayahamba bayengena umsebenzi. Nxa kuyi-first come first serve yikho lokho, nxa kuyi-criteria enjani yikho lokho, ayikho nalokho abakulethileyo lonyaka. So siyacela sibili ukuthi abegatsha lwe-census bakukhangele lokho, bakulungise uyenzele ukuthi bakhiphe lolu bantu lolo.
Manje ngokubona kwenu kungaba kusenziwa ezombusazwe yini, kumbe ngokucabangela kwenu injongo yakhona kuyini kahle kahle?
Hayi, ezombusazwe kasizibona lapho. Bona nje ukuthi kulo muntu obeke i-policy embi, akula consultation lapha, akula research lab. Angazi ukuthi abasebenza khona ngale kugatsha lwe-census babonini esingakwaziyo. Ngabe kubonile lokho abakubonileyo, kabasitshele phele lathi singama-stakeholders kumele ukuthi sibekwazi, lathi sibacebise ukuthi hayi, umuntu wonke kumele ukuthi athole ithuba lokuthi awuyenze lowo msebenzi, ngoba kuza kuba nemali la. Even nxa singasebenzeli imali, kufuna ukuthi njalo lathi umuntu wonke athole ithuba lokuthi asebenzele ilizwe lakhe. Kuye lizwe into eqakathekileyo, umuntu wonke layo uyalithanda ithuba lokuthi.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa imali izaba iyinganani ephiwayo lo umnyaka?
Hayi, angikwazi lokho, kasikabi lakho, ngoba nxa umsebenzi onje uyenzakala imali izatshelwa labo abayabe bengena umsebenzi. So kasilalwazi lokuthi iyabe ingakanani. Ukuba ngakanani kaqakathekanga kithi. Esikufunayo ukuthi umuntu wonke owuthandayo umsebenzi athole lolo thuba. Nxa kuyi-$1 kuyabe kulungile ukuthi nxa umuntu eyithanda laye ayithole isebenzele ilizwe.
UMnumzana Richard Kundane, umkhokheli wenhlanganiso yababalisi eyezimtha, yimzwe ekhuluma lapho icingweni le-Studio 7 eseGweru. Imizamo yokukhulumisana labo hlangothi olwe-Zimsters yehlule. Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala kwele-South Africa lapho kubulewe isizalwane seZimbabwe emzini we-Diepsloot ngesihluku sokugumodwa ngamatshe qede lapho usatshiswa. Okwamanje wothi sizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Melika lithi kumele kuvezwe ukukhahlanyezwa kwabantu esabeleni seLukashenko kwele Belarus. Lithi kunengi njalo okufanayo okwenziwa ngele Russia kwamanye amazwe okugoqela ele Ukraine. Kusenzakala konke lokhu, ele Russia selivimbe imisakazo ezimeleyo lavalisa njalo amaphephandaba kaZulu. Abantu kulelo lizwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano kumbe ukutshengisela emigwaqweni bekhonona ngokubahluphayo. Abaloba okuqondileyo bakhahlanyezwa nguhulumende. Kusenjalo, kwenzakala okufanayo kwele Belarus lapho uhulumende kamnumzana Alexandra Lukashenko wephula khona ilungelo loluntu. Awusavunyelwa imisakazo ezimeleyo, inhlanganiso ezimeleyo lazo zithwele amagabha avozayo, njalo abaphikisa uhulumende bathi sokuzima ukusebenza kulelo lizwe. Elamelika lithi lokhu sokwenze ukuba bonke abadlelana lohulumende kaLukashenko bavinjwe ukuba befike elizweni leli ngoba bakhuthaza ukungathembeki. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ole-State Department luthi abasanikwa incwadi zokuthekelela eMelika bonke abadlelana noLukashenko. Abafakelwe izijeziso lezi elizweni lelo bafika phose amajumi amane 38. Kulabanye njalo abafakelwe izijeziso lezi abalwa impi eChechen okwabula abantu mahlayana. Phansi komthetho we-Presidential Proclamation 8015, elemelika selijezise njalo abangamajumi amabili lanhlanu 25 kwele Belarus abephula ilungelo loluntu. Seliphinde lafakela izijeziso lezi abalijumi lanye 11 kwele Russia abakhokela ibutho kulandela ukuhlasela kwele Ukraine. Elemelika lithi impi kwele Ukraine isikhahlameze abantu abaningi okumangalisayo okugoqela abantwana labomama. Uhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali lokunye kwele Melika ole-Office of Foreign Assets Control luthi luzafakela abanye njalo abantu izijeziso zenotho eChechen lakwele Belarus ukwenzela ukuba kuhlonitshwe ilungelo loluntu.
Kuludaba oluveza imibono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthandazela ukubana umdlali olimeleyo unqobe izitha masuku abe esesilile ngesonto lapho iqembu lakhe elizadlala khona lele Cranbourne Bullets. UJoseph Njanje usipha loludaba ngokugcweleyo.
Masukuli imali inqaga namhla iqembu Highlanders lidlala lele Triangle ngesonto edlileyo, njalo odokotela beqembu bathe namhla ingaphindela enkundleni ukuze yaqale ukunyathela izilolonga kancane. Umpofu futhi isifiso sakhe ngesokuba ukuthi kufika ngesonto lomdlali eseluleme.
Ande ngumdlali elokhu engikhangele ukuthi amadokotela amklile ukuthi yaqale i-training namhlanje, ngizabona ukuthi uzagwanisa yini ukuthi enelise ukuthi kufika insonto uyabe 100%, and ngiyakhuleka ukuthi kube njalo ebese kwanisa ukuthi abe khona engumdlali osethe siqala nje ungani into zihamba, engumdlali ode sasinika amagoli, engumdlali ade sinika idebality, kodwa ngiyathemba ukuthi uzaba khona ngensonto.
UMasuku nguye umdlali oselitshayele kaningi emambuleni kwiqembu le-Highlanders njengoba elamagoli amahlanu kwimidlalo yeligi. UMpofu futhi bazaqhubekela phambili ngomkhankaso wabo ukwenza ukuba enkundleni e-Papa Fields badlise amanye amaqembu imbuya ngoluthi.
Abasekeli be-Highlanders Football Club ngibona basisekele kakhulu, especially e-Papa Fields, basinika idlabuzane kakhulu. Ngiyacela ukuthi bebuye ngobuningi, bengakhathali, bezokhuza abafana, abafana labo babamelele, ngoba abafana bathi hayi emqeqeshi ama-supporters ethu asinika idlabuzane elikhulu kakhulu. Kodwa umdlalo wangesonto ngiyafisa ukuthi sithathe inklomelo emithathu.
Umdlali wesiswini senkundla u-Adrian Sila uthi bakhangelele ukunqoba ngensonto ngoba bedlala kuhle nxa besemagumeni kulezi nsuku. Imidlalo yeviki letshumi lanye ihlelwe ukuba iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leHarare City lizadibana khona lele 10x nase-National Sports Stadium kuthi ngomgqibelo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRentals lizadlala lele Triangle ngase-National Sports Stadium, iqembu leBlack Rhinos lizanqilana lele ZPC Kariba ngasezakuva, iqembu leNkezi Platinum Stars lizadlala lele Dynamos ngase-Barbab, iqembu leBulawayo City lizemukela ele-FC Platinum ngase-Power Fields kuthi ngase-Ascot iqembu leWawa lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leManchester Diamonds lizemukela eleBulawayo Chiefs ngasezakuva kuthi eleCape United lizadibana lele Yata ngaseNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi odume okwamagama ngengoma zakhe zomdumo we-jazz uThandi Idlana yena ke ucula ekobulawayo. Asizweni ingxoxo ayenze lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Kokibalaleli kuba kuhle ukuthi alikhumbuze ngembali yakhe
umculi ozalelwe kobulawayo ohlala kobulawayo oqale ukucula ngo-2014 ecula umculo engiwubiza ngesithi ethno soul ele fusion ye jazz umculo ojulisa ingqondo oyenza la uzizwe usithi hlala ulalele
Jabulela umculo kaThandi. Njalo bayamkhatha abaculele kuzindawo ezininzi ezijiyeneyo. Ngesikhathi se-COVID uThandi ucindezele idlaladi lakhe elitha lona-ke liyahlakaza.
Ngomnyaka ka-2014 ngikhiphe i-EP yami okuthiwa ngu-Ongaziwayo elengoma ezine. Ngase ngizokhipha njalo idlalade elengoma ezilitshumi okuthiwa inganekwane ngomnyaka ka-2020. Mina uThandi Dlana ngingumculi ngiphinde ngibe ngumbhali wezingoma okuthi ukuthi ingoma zami zonke engizihlabelayo ngiyazibhalela.
Usebenza nabaculi abaningi bejabulisa uZulu eZimbabwe. UThandi uthi yibo abamenza abe nemfutho okuya phambili ngomculo.
Abaculi abangi-inspirayo labana esihlala sonke, sikhule sonke, sincedisane ngemibono, siqinisane. Abaculi abangancindezelananiyo. So abaculi abangi-inspirayo ngabantu esibona ngaso linye. Abantu abafuna ukubona umculo usiya phambili, abantu abaqhakezela abanye.
UThandi ehlangane lenye intombazana edume kakhulu ngomculo wesintu uNkwali. Bakhokhela iqembu labaculi abatheneyo kobulawayo okuthiwa yi-Songs of Lozi K. Leli qembu licula lihaya indlovukazi uLozi K uyinkosikazi yenkosi uLobhengula owasala ekhokhela amabutho inkosi Sinyamalele.
ULozi K wayengumkhokheli uLozi K wayengumama wabantu uLozi K wayengumkhokheli uLozi K wayengumeli wesizwe. Tell you a story of
black African woman.
Uhulumende weZimbabwe wanxusa iSongs of Lozi K ukuthi iyecula eDubai kuWorld Expo, lapho uThandi labanye bakhe benza izimanga bathiya abantu bekhalela umphedlo. Lona limi njani leli qembu? Utshele labalaleli ukuthi bangawuthola ngaphi umculo wakho Thandi.
So uSongs of Lozi K ulami uThandi Dlana, ulosisi uNkwali uNoma Thamsanqa is ama main vocalists. Ababhali bezinguma ku Facebook @thandidlana1, ngikhona njalo ku Instagram thandi_dlana, iphinde kube khona la ku Twitter ku @realthandi. Umculo wami uyatholakala ku wonke ama digital platform.
Bese kwetshiselo Thandi Dlana kuhlelo waza oza Friday. Kanjani uyasebenza uthi udla umculo alale umculo uthi ufuna ukuba umhlabeleli odume eAfrika yonke jikelele? Ngiyimela yesitudio 7 igabunamu Ezra Jesus Banda
elifungamele uluntu isizwe esiningi esithi zomkhonto nomalanga ubuligibela ilanga lisaphuma lisahlaba lichisa linjalo ubulimela kunjalo kwenza ukuhlula amadoda amadala. Indaba yakho ubuyimela khontokazi kwezizwekazi olawula emkulwini ulawulela sezinkundleni lwasakaze lisiphaqa sibanzi elibhonsa emasangweni abafo libhonse alaze lathula.
Ngeshukani sihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela iziphathamandla zikahulumende weLe South Africa ezikhokhela umphathi ndamboka jalo indaba zamapholisa uMnumzana Bhekicele namhlanje ziqhube umhlangano lezakhamizi zelokishini leDoopsloo eJohannesburg ngemva kokubulawa ngesihluku kwesizalwane seZimbabwe. Bayamsola uhulumende weZimbabwe ngokuvota iphisa inyathelo lokuxotshwa kweleRussia kukhansili ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu eye-Human Rights Council ngenxa yokuhlasela ekwenza kwele-Ukraine. Kule viki uhlelo Woza Friday besilomculi odume kwamagama ngengoma zakhe zomdumo owe-jazz uThandi Dlana, yena ocula ekobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi mpelasonto elichukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.